Vakawanda vanoti chikwata chavo chenyika chemaorias chakaneta zvekuti hapana chinobuda mumutambo neEthiopia uyu. Neaimbove muraridzi weDynamos Lloyd Tsigove anoti ari kutya kuti Zimbabwe inokwanisa kurohwa nechikwata chisina mukurumbira munhabvu muAfrica nepasi rese ichi.
Ethiopia ijumba ine ronda, saka inenge ichitoya ine rukasha rwekuda kuti iwane pekupedzera hasha.
Tsigove haasi ega mafungiro aya. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaCollins Longwe avo vanoti vanobva kuMalawi vanoti vachitarisa matambiro akaita Zimbabwe neSouth Africa maorias ari kudamburwa.
Ava vakomana vaositamba zvakanaka. Timu idaina kusimba zvakatiri kuenda aipfingika tikunonodyiwa bos timu idaina kusimba.
Matambiro akaita maorias mukuita mangange 0-0 neSouth Africa aita kuti vanotevera chikwata ichi vashaye chivimbo. Muteveri weHarare City vaNorman Jacob Chirume avo vanogara muWarren Park muHarare vanoti
mutambo iri tekuona pamadhoni pane zvatokuriseni nekuti tichiona gemu ratatamba netimu yemusouth africa iyi timu yanga isina kana kusimba asi taitambura zvikurusa. Maybe handizivi chikonzero chii asi maplayers edu makochi edu ngatipoo zvinhu zviri nani.
Asi vaKenneth Tatenda Gomo vanofunga kuti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
We are expecting kuti vakomana vange vachitamba zvakanaka. Tiri kutarisirawo kuti tichange tichihwina semafans tee takatarisira vakomana vedu kuti vatambe zvinodadisa.
Pamusoro peEthiopia, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neSouth Africa neGhana. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ghana iyo iri kutamba neSouth Africa nhasi ndiyo iri pamusoro pegungano iri mushure mekurova Ethiopia 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Gariat.